A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on 26th, 2019, and this is Live Talk.
And my name is Jonga Kandemiri with my colleague
Chris Gande. Yes, Jonga. Tonight on Live Talk, we are talking about the ban of the use of foreign currency and the reintroduction of the Zimbabwe dollar that was abandoned in 2009 due to hyperinflation.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave from Monday through Friday at 8 p.m.
And remember that on the internet you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
Yes, Zimbabwe, thanks once again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk, and this evening we are talking about the abandoning of the use of foreign currency.
In 2009, Zimbabwe adopted the use of the US dollar, the South African rand, the Botswana pula, and other currencies.
However, on Monday, the government gazetted a statutory instrument reinstating the use of the Zimbabwe dollar and banning the use of foreign currency for local trading.
The diaspora has faced the new regulations with speculation, even though their remittances are still being issued out in the United States dollars.
To those in Zimbabwe, are you receiving your remittances from the diaspora in United States dollars or Zimbabwe dollar?
To join the show right now and tell us about these changes, please call us as we are waiting for you. The show is yours. And please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly on +1 202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, +1 202-619-2077.
Ongova diwa vateriri nevatariri. Number ziri kutaura nemumwe wangu na Chris Gande, 001-202-619-2077. Makangobaya idzodzo tobvata kufonerai kuti mupinde muchirongwa. Nhasi tiri kukurukura nezvemutemo mutsva wakadzikwa nemusi wemuvhuro nereserve bank wakaziviswa nereserve bank of Zimbabwe uchinzi statutory instrument 142 of 2019. Mutemo uyu uri kumisa kana kurambidza kushandiswa kwemari dzekunze. Tinoyeuka tose kuti muna 2009 Zimbabwe yakadzikawo mutemo wanga wakubvumidza kushandiswa kwemari dzekunze, ndafunga dzaidarika gumi kana dzaasiri gumi nerimwe chete. Dzaisanganisira mari yekuAmerica, US dollar, inoyanga iriyo pamusoro munyaya dzemashandisiro emari dzekunze, koita British pound, koita Botswana pula, South African rand, nemari dzakaita sana Indian rupee nedzimwe dzadzichinzi dzinoshandiswa mumari dzadzichibvumidzwa kutambirwa munyika. Asi kubva nemuvhuro, mari idzodzo hadzichakwanisange dzichitenga muZimbabwe. Asi dzichiri kushandiswa nemukana wakuti mukatumira hama dzenyu mari, vanonzi vanonopiwa mari idzodzo kunana Western Union nemamwe manzvimbo dzinoshandisa kuti munge muchinotora mari, matumira mari. Voenda nadzo kumabhanga kana kumabureaus the change kwanonochinja, wopiwa mari yemunyika wozonotenga. Asi hanzi zvakaitawo semitero mimwe yekuti matenga chinhu kunze, vachiri kutarisira kuti munobhadhara nemari yekunze US dollar, kana kuti kana muda kutenga matikiti endege munotarisirwa kutenga nemari yekunze. Saka mari yekunze ichiri kushanda, asi mbvunzo wangawo nevanhu vakawanda vari kunze kwenyika ndewekuti mari iyoyo kana taitumira kumusha ichiri kuwanikwa here iri muUS dollar sezvatati tichitarisira. Vakawanda vatataura navo nhasi vari kuti aiwa vakwanisa kuwana mari dzakatumirwa nehama neshamwari kubva kunze dziri muUS dollar. Chasara ndechekuti vazoendawo kumabhanga onoona kuti yavanozenge vachinja vachiwana ichatenga here chinhu chaachitarisirwa kunge dai chaachatengwa muchishandisa US dollar. Ndizvo zvatichada kuti tikurukure tichinzwa pachirongwa, Chris.
Yebo Jonga, yi labalaleli siyadivana njalo kuhlelo lwethu Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwemali. Ye, siyazi ukubana kusukela ngomvulo uhulumende uthena imali esizasetshenziswa ezitolo sokuzaba lidola leZimbabwe. Ye, siyazi ukulani lelinye igama ibond phela. Ye, yilo lisasetshenziswa eZimbabwe. Ye, kunjalo ke abantu kodwa kade bengazwisisi ukuthi kuhamba kanjani. Lakathesi abazwisisi abaningi. Ye, umthetho lo ungani akukhona okuningi okulokho abantu besafuna ukuthi bakuzwisise. Okufana ke lokuthi ungathunyelwa imali nxa usekhaya ivela emazweni. Imali yakhona uyayiphiwa uluhlobo bani. Hayi, esesixoxe labo abathunyelwe bathi bona bayithola i-United States dollar, i-Greenback. Ye, ethiwa i-USA ngabaningi. Ye, yiko ke esixoxa ngakho Jonga lamhlanje sizwa kuthiwa sesilomnxuswa wethu oqakathekileyo esinxuse lamhlanje ke Isabel Judith Dlamini. Siyakwamukela kuhlelo. Yebo Madlamini.
Ya yebo linjani baba?
Yes, siyaphila. Yes, siyakwamukela kuhlelo ngilomunye wami lapha uJonga Kandemiri. Jonga.
Yes, welcome Miss Dlamini.
Yeah, I'm ngiyabonga.
Yes.
Yes. So uzabamba indimi izombili yini isilungu laso siyangena.
Is that Shona?
Speaking in English, yes, if you can understand me.
And Shona.
I can speak English if you want me to speak English.
We speak even Shona if you can.
Eh, kana mishita uti ndi taura, ino taura.
Kana sign language, futhi. Thank you so much, it's not tender.
Eh, nenu ndi not tender.
Yeah, the first question, siyaqala ngesilungu sizathi sesibuya kulimi lesiNdebele. Can you tell us, Ms. Dlamini, what has been your reaction after hearing about this new statutory instrument that makes it illegal for people to use money other than local currency to buy within the country? Of course, if you're buying an airline ticket and so forth, you are allowed to use the foreign currency. But what has been your reaction after hearing this?
It's really difficult because even right now, we still want to send money. Like, for instance, I'm building, I want to send money. But like now, if they say that, you know, they can't use the U.S. dollars, it become like an obstacle. Right now, my brother is serious ill, and then I've been sending money. But right now, if they say that they can't take U.S. dollars, it's a challenge, it's a stressful situation. And then thinking about our family back home who has been really struggling, and then it's really difficult because we are here to support our families. But if we can't send money to them, and then even right now we don't have confidence in this new currency because we don't know it, whether they will say 1:1 like they said before. Maybe it's not even 1:1. So I think it's really difficult time at the moment.
Tichitarisa nyaidzo dzemari, vazhinji vari kunze kwenyika. Vanga vachitarisira kuti ukatumira mari US dollar tombo pasi muenzaniso kana kuti British pound asi kumusha ichizotorwa iri US dollar. Zvinhu zvaunga uchitenga, unga uchikwanisa kutenga zvinhu zvakawanda. Tiri kunzwa izvinezvo kuti mitengo inenge iri kutengeswa zvinhu iyo ine mari yemunyika. Mitengo yakapetuka zvakanyanya kana kuti yakakwira zvakanyanya zvekuti chachitengwa ne US rimwe chete, dollar rimwe chete. Kuti uchitenge kana raitikati nhasi rate yanga iri 1:6, uchitenge ne 6 RTGS dollar kana bond. Chine chakuita kana $12. Munoti nekuzokwidzwa zvakanyanya kwemitengo uku.
I think he uses zvakaoma because vanoti vanoenda mangwana chinenge chiri dollar, mangwana $12. Vanhu mari vanoiwana ipi? Saka isitenge chida chinhu chiri staple. I think izvo zviri kutokanganisa vanhu musoro.
Yeah, zvakaoma zvechokwadi. Kunzi masivili.
Yes, inokuno kutafirwa you know, because in Nina, I'm the Bradford chair, lady community. Tafiro ikoko, like one of our members, Barogenda Gumba. Even here, it's not total good to Tumire Mari, Tibatire, Bafiro Kokumusha, Chituna, Chinenge, Chifandra Genda Gumba. Saga Zinukana Zadaiso, Ruto Neta, Ruto Neta Isus Kunoko, Chineta Ban Kumusha as well.
Manje. Nga usiti kuyahlupha uya uthi kuyini kakhulu okuhluphayo njengoba kuthiwa kona lingahamba le mali khona ngale kumbe ngama pounds lafika liwatshintshe.
Singafika siwatshintshe nxa sesifuna ukuthi sibhadale abantu nxa sebefuna ukuthi bebhadale abasekhaya. Ngoba ama-colleagues ami kulama-colleagues ami abasebenzayo abanye basebenza ebhenki. Bahola ama 500 bond ama flights kwafanga ukuthi bebooke ngama US dollars so ikuthi nxa besithi ama US dollars baza abantu bazabona ku
okay hayi kunzima kakhulu ye sikhuluma nje siyazisa abalaleli ukubana kulomdlalo umdlalo odlalwayo AFCON ophakathi kweZimbabwe leUganda jonga ungatshela abalaleli uthi so
hanzi na Chris Ndimbo kuzivisa yena zvemutambo uri pakati peZimbabwe Warriors neUganda Cranes mutambo pari zvino pamangange 1-1 ndinoimba kuti pane ma minutes angaita makumi mashanu nemana 54 minutes dzemutambo watambwa tingati va musecond half asi zvinhu zvinenge zviri kuti zvikaendawo zvichiendawo akawanda vari kutarisira kuti Zimbabwe ichakunda zvinove zvandiri kutarisirawo ini nemuwangu Chris kunoku
ye jonga siyatemba kakhulu kuti kuzava njalo ye sibuyele kuwe Madlamini ungasitela ukuthi wena ngodaba lona lolu olwemali ikakhulu njengabantu njengomuntu oseBritain kona ngapho kuyakhathaza yini ukuthi uthumele imali abantu bayithole njengoba ungumuntu oyakuthumeza ekhaya akusitshela ukuthi wena obathumeleyo bathi bayithole njani
ngalo ngaleyo umvulo loqalisileyo kathe sibe ngakwazi ukuthi kuzaba njani but lezi nsuku ezidlulileyo bekulula ukuthi ithumeze ku-World Remit ngoba ngikhaya kuselupani so abazali bami baselupani lo baba omdala lo baba omncane yabona ingxenye ulalele kathe usetholotsho so abantu ababesemaphandleni kabayenelisi lokuthi beyithathe imali yakhona lapho kumabhenki amabhenki akhona bengela mali beze behambe kobulawayo bethi bangayithatha kobulawayo nxa sephendiwa ngapho ingama-US dollar lakho bekunzima ukuthi bebuye bethenge ngoba abantu bebesesaba ukuthi bengalitshintshi i-US dollar libe libhondi ibhondi kusasa liyawa insuku zonke liyawa so ibhondi lakhona kalithembekanga lakho ngoba namhla into kungathiwa i-10 bond ulitshintshi i-US dollar kusasa into liyani yabe siyi-20 bond
jonga
And also, Ms. Lamini, many Zimbabweans in the diaspora, they have properties back home. And in this case, rentals will be in local currency. What do you make of that?
I think that would be really difficult because I know one friend of mine that is here. She has properties back there, which means if she changes money, that's really nothing. It's really difficult. It's like all those things, they come to nothing because if you change that money, you can't come and help anyone here.
Mm-hmm.
Or at least those houses, they are more expensive.
Mm.
So for them to change the money and bring it here in Britain, that's really a loss.
Mm. And also, I'm not sure whether people will be allowed to send out US dollars from the from Zimbabwe from the country.
That was banned
a long time ago.
Mm-hmm.
And you know, I was just Davunza Muzare, Isabel Judith Lamini, vanoyesach garo Bradford community ku United Kingdom. Nezvekuti vakawanda vari kunze kwenyika vane dzimba dzavanga vachirendesa kana kuti dziri kurojeswa kuZimbabwe. Tunezoe hiru kuti kugara na kugara wachinju wanga wachipiwa omari zemara TGS nema bond. Asi iye zvino sezvoa mutemo wekutongoti hapana anonga achicharge rent nemari yekunze. Zvakureva kuti vese vane maproperty avo vanenge vachitariswa kupiwa mari yemunyika. Zvino kana wakanga usina ari kumusha anenge achifanira kunga achizoichinja kuti inge ichipinda muma kushande ikoko nekuti hauchakwanisa kunge uchiburisa munyika iri US dollar. Pane paine dambudziko. Toda kunzwa imi vana veZimbabwe wakateerera kuti muri kuzvifambisa sei vanenge vaine maproperty kuZimbabwe. Mwakuwana rent dzenyu in local currency, RTGS kana bond, itonzwa kuti muri kuzvifambisa sei.
Yebo Jonga, balaleli siyalinxusa ke ukuthi lisitshayele ke ucingo. Inumber zethu ze WhatsApp +1 202 465 0318. Ye, lingasitshayela lingasithumela inumber zenu siyalitshayela ucingo. Ye, lilalele ke emsakazweni we-Studio 7 Live Talk, Jonga.
Mm-hmm. Chris, we are now joined by Mr. Albert Matapo. He is the president of United Crusade for Achieving Democracy. That's a political party and it's a green party. He is based in Sweden. Welcome to our show, Mr. Matapo.
Thank you very much for inviting me into your show. Thank you.
Welcome. My first question to you, Mr. Matapo, is what do you make of the statutory instrument 142 of 2019 that was gazetted on Monday?
Yes, thank you so much for that. I feel that that special instrument, to start with, is not legal, in the sense that to start with, they were supposed to go through parliament, because when they introduced the multi-currency system, they used parliament, and how then could they just come up with a special instrument without going through parliament? So, in my view, this special instrument is illegal. That's the first point. The second point is that I feel that still they are telling the nation that they are trying measures to correct the problems that we are facing at the moment in the country. But I can see that these measures which they are putting in place are not the correct measures. I don't know what sort of economics they are trying to introduce, because they are disregarding the fundamentals of economics, the exact measures which they should take. They are not adhering to that. For example, I mean to say that they should address the issue of production, amongst other things. We should produce so that then we can export to get the foreign currency and stabilize our economy. All that has got, there are a lot of other things that hinge around that. And so in my view, this introduction of the Zimbabwe dollar is not going to help, because where by the time they removed the Zimbabwe dollar, the same problem which was faced during that time is going to come, and maybe times two. Yes, in the meantime, there might not be any physical effects as such to the majority of the people, but the rate of exchange is still going to skyrocket. And in the short run, or rather in the medium run, we are going to experience, or we are going to see products running out or being removed from the shelves of the shops, simply because the business people, the people who are running businesses in Zimbabwe, especially shops, they import most of their commodities which they sell. And so they need foreign currency. Yes, the RBZ can say we have got foreign currency, but we know that they don't have. We will never agree to that fact, because if they had foreign currency, then they would be giving that foreign currency to the
to the business community.
Importers of fuel.
Thank you so much. Just stay on the line. Wamatapoti Motoram Tereri. Hello? Hello?
Hello. Yeah, this is Wilbert Mukori here.
Yes, Mkoma Wilbert, how are you?
I'm okay. How are you, gentlemen?
Yeah, we are doing fine. Where are you calling from?
The UK.
Thank you so much for joining us. You have the platform.
Well, what I wanted to say is that the introduction or reintroducing the Zimbabwe dollar, that had already happened. The really big thing that happened yesterday is the scrapping of making it illegal to trade in any of the foreign currencies. That is really unfair on the part of government, because people, when you are going to trade something, you need to be able to have the confidence that the money you are getting for whatever you are selling will be valid tomorrow. And at today's monthly rate of inflation of 80%, it means every 6 weeks, the new Zimbabwe currency, whatever it is, bond or RTGS dollar or Zimbabwe dollar, whatever it is losing half of its value every 6 weeks. Now, that is very difficult for anybody to do business. That is why people, when that is the situation, you'll find the minute you sell something, you get the local currency. You will try as quickly as possible, if you can, to change them to foreign currency, which is more stable.
Mm-hmm.
In other words, they're now bringing in an additional complication on doing business. And whether we like it or not, the Zimbabwe dollar at the present moment, even at 80%, that inflation rate, that is totally unacceptable.
Mm.
And it is government's responsibility to come up with policies that makes the economy stable and grow and the currency stable.
Mm.
And they fail to do so. And for them to make it illegal to trade in foreign currency, that is totally irresponsible. Particularly since 10 years ago, we went through the same thing.
Mm-hmm.
You know, inflation then soared up to 500 billion%. That means every hour the prices were changing.
Yes.
Some of them were changing by the minute.
Mm.
Impossible to do business. That's why the shops were empty.
Yeah.
Nobody could do any business with any confidence.
And thank you.
To pull people to that same level again is what people are objecting to.
Thank you so much, Mkoma Wilbert.
Thank you.
Welcome. Regai Tore Mwemtere Rariparunare. Hello? Hello? Oh, I think we lost our caller. Mkoma Wilbert, waruti iwo, ushandiswa kwemari kwakusiri chinhu chitsva chaichiitika. Zvatogara zvichiitika kuti mari yemunyika ichishandiswa nokuti kwakuine RTGS ne bond note. Asi chitsva chazouya ndechekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze kwenyika. Vachiti zvinhu zvakaoma paitori nemucherechedzo wekudhara muna 2007, 2008 kusvika 2009 vanhu vaitenge vachishupika nenyaya idzodzo. Saka ndomhamirira aita zvinhu kudzokorora isekoro yatangotenderera.
Yes, penduke kuwe Nkosazana Dlamini. Ukhona ecingweni?
Khona, forward.
Yeah, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho okwenzakalayo lapha elizweni kakhulu khonoko osokwenzakela kwemali lokhu. Kungakubangelwa yini, kwehluleka ukubusa yini kwababusi kumbe bayenze njengoba sizizwa abanye besithi hayi kukhanya bayenze kahle bavumelana lakho, wena ukubona njani?
Nambona ukuthi kwehluleka ukubusa ngoba abantu abebebusile izwe bona babusa kudala ukuthi amadibha laba badilizayo izikolo abazithisayo bazange bakwanisa ukuthi bebuye bezilungisa. So ngani bayekela abantwana abancane abanye abantu bamanye amaphathi abo yabancedisa. So i-pride lokuthi becela uncedo bebuza okunye abanye abantu bebancedise. loko kuthi bebebeya besenza into efana nayo efana nayo ngiyabona sebehlulekile ngiyamkhalela uZulu osekhaya thina singapha siyadla but yeva kithi ihlobo zami ziningi zilalele kuyasihlupha lathi ngapha abantu balala bengadlanga abantwana bagwanisa kwesikolweni ngiyakhulekela ukuthi uNkulunkulu abe lathi abe leZimbabwe asihawukele ngoba izikole ezasalayo zayakhiwa ngamakhiwa thina siyesakheni kube siwakhile owethu umbone i-vision ngathi i-leadership kayila vision nganibale vision even last that encourage abantu ukuthi singaphandle kufanele sibe le vision umuntu olalelayo kufanele ebe le vision yes usesibona ukuthi abakhokheli bethu behlulekile but thina esingaphandle i-vision esilayo silani wonke umuntu athe sosebenzayo ule vision bani kusasa ngoba kube lokho siblame abantu but thina kufanele lathi ukuthi sibone ukuthi kusasa nxa sibuyele ekhaya ngoba lokhu kuzadlula kulanto abadala ukuthi ongapheliyo kuyahlola but ukuthi nanxa sembuyele ekhaya ngizancitsa njani ekhaya.
Hayi siyabonga ungayalo lokhu ubambile ucingo khonapho siyaphenduka kuwe njani.
Yes sir, tinemthereri Chris. Hello.
Yes, makadini.
Takasimba ndiyana.
Ndiyozi Gavure.
Ba Gavure, makadini wa Gavure.
Ndiyosimba makadini wa. Varume nyaya ya ndoda kuti mishe mundari yoga. Ndeyo kuti, vanhu vari kuti kunyika kuite foreign currency, shandi, mouth currency. Iko vanhu vari kumusha kwedu 70% ya vanhu. Kusina on access kumarizo so mulenga muchida kuti zvitwe sei ndaida kuti vanhu vanotaura chadresi nyaya iyoyo kuti mai vangu vari kuchinamboya vari kudotito vanotiambira vachitengesa kuri kurama kwavo vanobata zvitota vachitengesa vaniwana kuti mari yekuti vazonotenga fuga nezvimwe foreign currency.
Okay.
Ndinokuzodzoka ndikataura nyaya yekuti kwatiri kinda kuzoti hurumende yapindira yadi ukupatwa kumuchete kunyewe yadzoka 3 quarters zavanhu vari kumusha vana vanoda kuenda kuchikoro vana mai vanotengesa zviri vanotwa yashomo vachitengesa vanhu vari kuroorana vari kumuzeta vanhu vanofanira kuchaja naroora neforeign currency chimbondiudzai kuti what kind of a country are we trying to make.
Regai
kuti inya yekuti ishuma Zimbabwe inya vari diaspora.
Regai tipe vadare vedu. Tipe vadare vatinzwe kuti vanokupindura sei vamatapo nyayo. Hanzi zvikamu zvinodarika makumi mashanu kubva muzana. More than 50% of Zimbabwe local people Zimbabweans they don't have access to foreign currency. Hanzi muda kuti vararame sei kana munyika muchinzi mubvumidzwe kushandiswa mari dzekunze. Vapindurei tinzwe mukoma Gavure vari parunare. Alo vamatapo.
Mashoko amataura akanaka zvikuru ende tinoanzwisisa. Handifungi kuti pane mwana weZimbabwe ari kuti ngatishandisei foreign currency munyika medu. Hatisi kudaro kuti ngatishandise foreign currency. Tinorwira kuti vanhu vari kumusha nevanhu vese vari marginalized vange vachirarama pave nekurarama kunoita vanhu kwakanaka. Asi point yatiri kutaura ndeyekuti hurumende yedu haina chayagadzira. Ngaigadzire zvinhu zvinoita kuti chero ivowo mbuya vanoteya mariva avo vagone kurarama. Apa patabatwa kumeso kunzi tagadzira zvinhu ipo pasina chagadzirika. Saka tiri kuti isusu maona mombe yenyu imi iri kuita manyoka motora tsono monosona panobuda nemanyoka paya moti ndagadzira dambudziko ndiko kugadzira here ikoko. Hapana chagadzirwa apa nekuti dambudziko rakambobvisirwa Zimbabwe dola ndiro dambudziko richiripo nhasi rinotova wese. Saka chiripo nhasi ndechekuti varambidza vezvitoro kutengesa neforeign currency kana kuti nemulti currency kureva kuti vakutengesa nebond note yagara iripo. Atipoti isusu ngatisataura nyaya yekuti vaintroducisa zimudhola asi kuti bedzi chavaita ndechekuti vabvisa multi currency.
Mhm.
Saka kubvisa kwavaita multi currency kucha affecta mbuya vari kumusha ivavo munguva pupi pupi yatiri kuenda. Hatisi kuenda kure nekuti hapana solution yaitwa apa. Tati solution inogadzira zvinhu izvi ndeyekumutsa maindustry kuti vanhu vaseenze zvinhu zviende kutengeswa kunze. Tisahodha zvinhu kunze nekuti kugari kutana mbuya vacho iyoyo inobva ku South Africa.
Yes.
Haikurima musha munyika medu.
Thank you Amatapa.
Vongo vanogona kuti vanoda kutenga havo nemari yemuZimbabwe asi munhu anonohodha shuga iyoyo achaenda kunohodha ku South Africa ne foreign currency.
Thank you.
Regaitora kupi?
Regai titore mutereri wamatapo maita basa. Ndofunga mukoma gavure manzwa mhinduro yapiwa namatapo tinotenda zvikuru. Regai tinzwe kune mumwe mutereri. Hello.
Hello magadini.
Ye, zita ndiani?
Vamadondo.
Vamadondo. Thank you so much kupinda muchirongo wamadondo. Pfungwa dzenyu ndo dziri kudiwa pano tipewo tinzwe.
Ndinotenda. Ina ndivira ne nezvokumirika izvi.
Mm.
Handi vari kutaura zve varipota vachitaura zvevanotaura zve foreign direct investment. Vanouya vachiinvesta vachizotengesa nemabhondi. Saka means vakutovharira mainvestors panze because kana vanhu kana mabusinessmen akunzauya atengesa nemabhondi iwo vainvesta foreign currency.
Yes. Asi in a normal situation mukoma madondo handiti vese vanono investa munyika dzevamwe vanotongonotengesa nemari inenge irimo munyika yemunyika imomo. Saka hapana chakaipa kuti vanouya nemabhizinesi avo muZimbabwe vatengese zvigadzirwa zvavo ne RTGS kana bond nekuti ndo mari yemuZimbabwe iri kushanda.
So far ndofunga ndinongowanikwa imomo muZimbabwe kana posapose nekumabhero kuchinji kwacho hariko iye zvino zvisiri muno muSouth Africa kana ndichida kuinda kwandinogona kuinda kubhengi ndowana yes ndorowana iriko kubhengi asi ndikaenda zvichida bhondi racho handiriwani.
Nokuti harisi kuwanikwa haro kuSouth Africa asi kana wekuti muZimbabwe kana rikanga richikwanisa kutenga zvamuri kudai mino kuti vanenge vakatongoti akaribata ngaapiwe shuga yaari kuda. Pane pasina dambudziko nekuti riri kukwanisa kuwanisa zvamuri kuda. Asi nyaya yamataura henyu yekuti vekunze nokuti vanenge vachitarisirawo kuzoti mari dzavo vanga vachidziburisa pano nepapo. Ndofunga pangatozongoita dambudziko kana Reserve Bank yacho isingazokwanisa kunge ichiti vawane maUS dollar. Plus nyaya yataurwa navamatapo yekuti vazhinji vemabhizimusi vanotenga zvigadzirwa kana zvavanogadzirisa zvigadzirwa zvavo kubva kunze saka vanenge vachishandisa foreign currency iyo ichinetsa kuwana. Ndofunga ipapo munotsigirwa navamatapo. Maita basa mukoma madondo. Thank you so much. Chris, that's one of our callers, Mr. Madondo, who says he disagrees with what is happening. And he says the government talks of foreign direct investment. How can that lure foreign investors if they cannot access their US dollars or if they don't have the capacity to bring in raw material because there is no foreign currency? I think it's name Mteriri. Hello? Takasimba zita ndiani? Nare enyu iri kunetsa kunzwa. Muri kupi?
Iri kuBotswana.
Muri kuBotswana, ya. Izvi zvinenge yamboti oh, mati zita ndiani?
Ndati muri kutaura naHilary Gamba.
Foni yenyu yanga isinganzwike mukoma, saka ndiri kuti mudzokorore kuti vateereri vanzwe kuti ndiani ari parunhare, igamba ripi riri parunhare.
Aiwa, tinotenda nekuve muchirongwa. Inini chete chichemo changu ndaingoti iyo government yakangokata kushandisa maforeign country asi dzadziri mari dzanga dzichingoshandisiwa without warning. But dai vanhu vakaziva vakagara vakagadzirira kuti mari ichamiswa panongoti ngomuka chingoti mari haichatoshandi zvachese pasina munhu ambogadzirira kuishandisa angainayo.
Ndoangu
chete mashoko iwayo.
Ndofunga vane zvikonzero zvakaita kuti vangomuka vachi zivisa vanhu pamwe vanotya kuti maifanovigamari.
Asi zato konfiza na jinja ane maredza kuti vanodzisa epi parizvino.
I know. Thank you so much, Mkoma Hillary. Okay, that's Mkoma Hillary from Botswana. He says people should have been given warnings or ample time to adjust to this new statutory instrument. Maybe it was a way of avoiding people hoarding or money laundering. Yeah. It was Gakuna Muzare Lamini.
Yes, Jonga, before we go to Lamini, let me read a couple of messages from our Facebook page. Silo Tabani Love, Otiena Gandhi, I think it's a good move, as long as they will protect the currency and stop printing it because of its ghost workers. Vivian Love, Otiena Mina Mbona Kulobukebengu, because now pete currency from other countries, bazo kunchinche lange price yabo abayifunayo, cause uyabe ungasela choice kumele usebenzise imali yabo khona eZimbabwe. Slow Clemens Mzola, uClemens Galobanga Luto, siyakubingelela ke Clemens. Silo Kumblani njalo, Kumblani Ncubuthi. Lichona njani, sicela libe lisazisa ngomdlalo wenguqu. Hayi, uyaqhubekela phambili umdlalo we Uganda leZimbabwe lokho zinguchiki lobhanqa 1-1. Yes, Jonga, we understand we have another caller.
Hanzi nemwe muteerera anyura pa Facebook page ya Shona FUA. Hanzi tiri kuona bora saka ndofunga paita
clash.
Yeah, kuti tiri kuda kuti vateere tinge tinawo pano. Iyo varoda kumbonodongorera nhabvu. Aiwa ndizvo zvizwa rakakosha because chikwata chenyika chiri kutamba iye zvine zvibodzwa zviri 1-1, Zimbabwe 1, Uganda Cranes 1. Tinemwe muteereri parunare. Hello.
Jonga makati.
Dakasimba makasimba ndiya nawo.
Ndiwa makoni pa South Africa.
Va makoni pa South Africa, pfungwa dzei ndo dzatatomirira izvozvi.
Right, right. Ndoda kutanga nekubvunza mukomo wambofona achiti mbuya wangu anotea mariva what. Ndoda kuvabvunza kuti vanga mbuya ava vaimbenge vachirama vari kupiko kubva 2009 kusvika 2000 pachishanda US apa. Vaimboriramira vari kupi mbuya nekuti USA dora rakachishanda. Right. Nawo iri kuitika ndeye kuti hei chimuti chedu cheupresidendi chakatorwa nedofo riri kutoita try and error kutoti ndizvo here. Ipapapa vakatoteyawo kuti tumari tinotumirwa nevanhu vari kudiaspora vese ndotwavatoteya ipapa. Kune munhu wese ari kudiaspora ari kutumira mari kuZimbabwe, kana mukaramba muchitumira nezvichiinda kumabhengi kana vane mabhengi avo, izuva rimwe chete raanongozima obva ototora mari iyoyo otoichinja osara zvake oisirwa mapepa. Zvavatoita izvi hapana zvavatombotiitira kana one ende kutounza inonzi nhamo pfumvu chaiyo chaiyo. Dei vagona kurangarira kuti chakamboita kuti USA rivepo chii. Hazvisati zvagadziriswa zvakaita kuti iyo USA yacho havasiwo vakaita kuti rivepo but vaku zvakaoma mukoma Jonga ende tiri pamahwani this time tiri pamahwani asingaiti nekuti ane chimuti chacho.
Mukoma makoni hatinyanyokurudzira kuti munge muchishandisa mashoko akadaro kungotaura chete maonero enyu, asi mashoko anenge anozonyombayo hatiabvumidze hedu pastudio 7. Asi tinotenda zvikuru nekuti mataura, asi rimwe dambudziko nderekuti manje mukoma Gavhure vataura nyaya yekuti vanhu vari kumaruzevha uko vachararama sei, hatichagona kuvabata zvakare kuti tinzwe mhinduro yavo. Asi ndinoimba kuti vazvinzwa zvamabvunza, tichanzwawo mukati imomo kana pane vamwe vateereri vanogona kunge vachikupindurai. He is saying that how were people surviving between 2009 and 2019, which is now when this statutory instrument was gazetted. He was responding to Mr. Gavhure, who had said that more than 60% of local people do not have access to foreign currency, so people should not cry for foreign currency. Chris.
Kiabo, Jonga.
Oh, yes. Anzitinungu mtereri futi Chris.
Yes, ilo mnyum laleli, siza tigese, sibuya gu mama u Isabel Dlamini, ose tungwe ni gotu wake katesi, silo mlaleli. Hello?
Hello?
Yeah, dear now.
Nda wadope kukaroi.
Wadope kukaroi, kwa karuru.
Kukaroi, kuzimbabwe.
Ehe.
Atarwadzi wazikuru nezvipita hurumende iyi ine udzvanyiriri wakanyanya iye zvitakari mafodya mari yedu vakashandisa tirikukanga tirikunhonga sosve nemuromo tirikutambura zvokuti tirikutoshaya tingabatsirike sei hurumende iyi ngaibve pachigaro haikwanisi kutungamirira nyika zvachose ndatadza
Imi semurimi wefodya makarwadziwa papi nekuti tirikuona kuti mutemo uyu wakauya nezuro mamatori mane kutengesa fodya yenyu kare
Taka ima tikatengesa fodya nditsa kuti tichawana mari inotenga. Tikaisirwa maRTGS. RTGS yacho tikaenda nayo kushop haisi kutenga iri kuchadzwa mutero yakawandisa. Uyezve mari yekutiitawo business nayo isisi maZimbabweans tisitwane chouviri pairi hatina ndeyekutenga mabiscuits nekutenga masweets. Chete muri dzedu dzichitambura hatina kana chatiri kusiya vana vedu. Vana veda vana kana naga vachasara nayo kunze kwaiyo hurumende iva munangagwa ndevari kupfuma nemhuri yavo zvikutiwadza
pakaoma pakaoma
ndakachikumbirawo kuti pamatoks ari kunzi aitwa aya vataure vachamisa United Nations ngaitorowo matano tanzwa vanhu vari kupera muzvipatara hakuna mishonga
yes
hakuna kana chigushuga yachatengeka yakuita $26
For 2 kg.
Two kg. Chindu udzai nhasi nopa vari kuti ivo vari kugadzira mari yavari kugadzira vachaibhondesa ichawana simba papi ivo hapana chavari kugadzira chavari kutengesa kune dzimwe nyika asi vari kutiwana kugadzira mari mari iyo inozoshanda sei iri mari yemunolokawo chete isingaodze kunze kwenyika isiri kudya zvinhu zvinobva kunana South Africa Zambia Malawi zvinhu zvatiri kudya muZimbabwe ndezvokunze kwenyika iyoyo mari yavari kudhinda inoshanda sei
Thank you so much, Wadope Maita Bas. Thank you, Chris. That's Mr. Dope from Karoi. He's a bitter man. He says he's a tobacco farmer. He sold his tobacco crop, but was paid in bond notes, and the bond notes... They buy nothing. And then remember, when the bond notes were introduced, I think Reserve Bank Governor Dr. Mangujga said it was going to pay farmers, especially tobacco farmers, incentives.
Yes.
It was meant to be for incentives. And now it's being used to pay for that crop.
But I thought I saw somewhere on the statutory instrument where they say that... tobacco farmers will be paid in U.S. dollars.
That's what they have been promised. Even last year, they were promised that they were going to get paid in foreign currency. Okay. You can bring in Mrs. Lamin.
Yeah, Matt Lamin. Hello, Mr. Lamin. Yeah, Ukon. Hello, Mr. Lamin.
Yes,
and goes.
Yeah,
we have been haba nyeve twabalaleli bakhuluma lapha ngomumo lokunye kunjalo. Wena uthini ngakho nxa usizwa abantu bekhuluma ngakho lo?
Akunzima shiwa kunzima. Kunzima njengwana lo laba abalimayo abalimi bayakhala. Uthi izinto zabo bazozithengisa njani? Akunzima. Kunzi.
Yeah, manje wena ugcine nini ukuye ekhaya?
I'm nothing. I send this catch and this catchan.
Usule isikhatshana. Ubona ngani ungathola kathesi imali yokuhamba ungahamba yini ekhaya ngomumo lokho?
Hayi ah. Hayi bengilesi khathi ngahamba ngaye ekhaya. Owakathesi hayi kwangcono nxa ngenhlale for another 2 years or more. Ngoba njana to emadolobheni amagetsi kuyahlala 19 hours ungela amagetsi nasakujayelanga lokhu sesijayele e-UK nga into zakhona ze kungangikhathazi ukubona abantu behlupheka so ukuthi ngithathe imali ngithengi indiza ngigibele kungangcono ndithumezele izihlobo zami ngizabe ngibabona khonapho ngikhulekele ukuthi izinto zizotshintsha zizoguquka ziguquke masinya.
Hayi, bezwakala. Hayi, sibongile. Labo abalandela inguqu lokho zingu Chiki Lobhanqa 1-1 Uganda 1 Zimbabwe 1. Jonga.
Yeah, tisatenda kuna va Albert Matapo, Ramayani muri parunare va Matapo tine mumwe mutereri. Hello. Hello. Yes, ndiya now.
Ndi Joel ari pagokwe.
Mukoma Joel pagokwe.
Ini ndandine muono kuti bodi kudiri ndiri chishanda zviri nani be hurumende iriyo iri kuhodha zvinhu kunze kwenyika yoisa mahuriselo then vanhu vohodha mahuriselo vachitengesa around the country otherwise zvingada zvichitobatsira dhani kuti munhu ate mari yekutsvaka kuti aende kunohodha kunze kwenyika ivo vachiramidza kuti shande munyika ndo maonero angu iwayo.
Okay, government, you are the sole supplier of goods from outside the country, then business people are chitora from the government.
Then $4 to $5.
Ah, regai tinzwe kuna vamatapo. Thank you so much mukoma Joe. Terai tinzwe kuti vamatapo vanoti ine mvunzo wenyu. Vamatapo, that's our caller mukoma Joe from Gokwe. Who says for the bond to be effective, it should be the government bringing in goods from outside the country. Then vemazvitoro nema retailers, they buy from the government for resale in the country. Amenot munoti.
Yes, ndavanzwa hangu vachisanangura. Zvavataura zvine musoro kuti dai kuti hurumende ndiyo inohodha yozo vanhu vozotenga kuhurumende asi hazvisi practical. Pakutaura, it is possible just to say it, but government cannot do that because that's not government's function. Let me just go back a little bit kune zvamambo kutaura. Zvaitwa nehurumende izvi zvekuti inoita reintroduce Zimdollar yobvisa multi current system zviri normal ndo zvinoitika nyika dzese dzepasi rese ndoma that's how these countries operate true I agree with those vanofunga izvozvo dambudziko chete mamiriro ayakaita ndekuti haisi kuoperata zviri normal. Dai kuri kunzi tanga tichioperata zvinongoita dzimwe nyika vana South Africa vana Botswana kuti tinoproducawo zvatinoproducea tichitengesawo tine balance of payment yedu iri nani then zvanga zvisina dambudziko zvavaita izvozvo zviri normal. We agree kuti zvavaiita zviri normal asi pane dambudziko chete ndipapo pekuti nyika yedu haisi kufunctiona zviri normal nekuti iyo pachayo haizi kuproduce.
Thank you.
Itatarisana chete kuti vabvisa mounti karenzi haisi dambudziko life can still go on but rinozongova dambudziko pakuti nokuda kweaction yavaita iyoyo vaita kuti vanhu vareact vanhu vanobva vakwidza mapurize ezvinhu nekuti vaakuvhunduka kuti okay saka tichawana kupi forex ikunohodha zvinhuzve
ndikubatei vamatapo ramba hanyu muri parunhare titore muteereri Christine muteereri.
Yes, lo mulaleli siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Ye sikhuluma lo bani?
Khuluma lo Morris Makombisa Moyo.
Morris Makombisa Moyo siyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba.
Ye ungasiphi imbono yakho ngodaba lwemali lona?
mina ukuqala thebe sike ngibone kakhulu ukuhulumende wakithi uyehlulekile kazame ukunikwa abanye ngobe yena ngokwakhe akalanto abangayenza ngoba ukutshintsha khonoku lapha sebesifisela ku-2008 ngobe imali zethu zadliwa zaloba ngenxa yakhona lokhu ukutshintshatshintsha izimali besicela ukuthi uhulumende eke nike omunye umuntu ozaba levision umbono ongcono kulalo olabo.
Manje ke uzaphiwa
sebehlulekile sibizano kayibeke phansi imthwalo kuzima kiyo.
Kodwa sivela kukhetho phela uzaphiwa njani omunye ithuba lo bona abantu sebapha omunye ithuba?
Akaphiwanga ngabantu batyontsha amavoti. Abawinanga badliwa ngutshamisa.
Hayi kezwakala, hayi sibongile kakhulu mnumzana.
Baba.
Okay, libe lobusuku obuhle.
Mina ngisetholotsho.
Oh, usetholotsho.
Yes.
Yes, sike seze ukuthi itholotsho vele bese kusebenza ibhondi belingasamukelwa.
Vele khonapha sike zithole eziningi ezingasabemukeli. Izini yena ugakulena lo ohlala ekhuluma kwisitudio 7 kalifuni yena ibhondi.
Esitolo sakhe.
Esitolo sakhe.
Manje njengoba umthetho susithi licala likwenza njani?
Asikwazi kuye yathi wena ngoyizani.
Yeke, ayezinye ke izitolo ezingasobezani.
We don't have capital, no.
Zonke lazo sezinjalo bese abasemukeni amabhondi wona lezo befuna amarandi.
Hayi, okay, hayi sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Yebo baba.
Yeah, jonga. You know, I asked the caller here. I've been talking to some people in Cholocho and they say that they last used the bond note last year.
Okay. All along so they're using rand,
rand and US dollars. Mm-hmm. But now I'm asking him what happens because it's now illegal. He says it's still going on.
Oh.
Mm-hmm.
Yeah. So I think we need to hear from all parts of the country. Yesterday we heard from Mashingo that most retailers, it was business as usual.
Mm-hmm.
Yes.
Yeah, we'll do that. We are going to our guest again, Jonga. Mm-hmm. Who is the next?
Tombozwa vamatapo ndofunga nerurimi rwaamai kuti inyaya hombe imwe yanga ichichemwa nevamwe vari mudiaspora inyaya kuti vanenge vaine midziyo yavo kuZimbabwe vane dzimba vane mabusiness nezvimwe zvakadaro vakunzi vanga vachirendesa kana kutengesa ne mari yemunyika pane tarisiro here kuti vanhu ivo vanogona kuzoburitsa mari dzavo vachidziendesa kunyika dzavanenge vagere vemabhizimusa.
Nyaya yamataura iyoyo yakanaka zvikuru. Dai kuri kuti zvinhu zvese zvanga zvichioperate normally sezvazvinofanira kunge zvichiita. Zvaifanira kunge zvichikwanisika kudaro kuti nyangwe ukatengesa neZimbabwe dollar yako unongopinda mubhengi wongochinja nyore nyore nereti iri pasi rese kana kuti unotora mari yako nyangwe ukaenda nayo kuSouth Africa waigona kunochinja. Asi pari zvino nekuda kwekuti dambudziko redu hatina kurigadzira kubva parinofanira kugadzirwa. Saka hazvisi goni kuzova possible. Saka vanhu vari kunze kwenyika vane zvinhu zvavo zvakadaro vakange vatengesa vanosangana nedambudziko guru rekuti mari yachona vagone kuzoiwana. Saka ndinoona kuti chokwadi vanhu ivavo vari kuchema kuti tine mabhizinesi edu tiri kutengesa zvinhu zvedu kuZimbabwe tetida mari yachona kunze kwenyika. Havazogoni kuiwana kwakutoitsvaga zvisiri zvichaizvo chaizvo zviri panzira iri pamutemo. Zvino ukaira watsvaga nenzira dzakadaro mari iyo unozoiwana yahafu kana kuti yakota kana kuti isisiri pawangochifanira kuiwana iri. Saka iroro chokwadi idambudziko guru nekuti zvinhu zvemunyika medu hazvisi kufamba nenzira yazvaifana kunge zvichifamba nayo. Chinongodiwa chete ndechekuti ngatigadzirise pane sosi yedambudziko, panotangira dambudziko, tikapagadzira ipapo zvese zvimwe zvese zvinobva zvanaka.
Thank you so much. Vamataparamba yemuri parunare. Chris Mutambo pakati pe Zimbabwe Warriors na Uganda Cranes wasvika kumagumo wapera uri mangange 1-1. Mamiriro azvakaita zvakureva kuti Uganda inenge ine mapoints mana, Zimbabwe ine point imwe chete mumakwikwaya. Zimbabwe yamirira kutarisana ne Congo mutambo wacho DRC. Ndoa wachazenge wachitamba nao munext game rao. Ndofunga ndo mutambo umwe chete wasara. Hatizoziva kuti kana Zimbabwe kuti ikakunda Congo kuti inenge ichizokwalify here mumakwikwaya, nekuti zvakudependa kuti mutambo pakati peEgypt neUganda unenge waperawo zvakadii kuti pange vachiqualify. Teta akuzonzwa nyanzvi dzemitambo vakaita sana Zulu ava na Blessing, ndo vanenge vakuziva kuti permutations dzinobuda
sei. Yes, yes. Ye, avalalele avakati velandela inguqu isiphelile, ibhola seliphelile, phela zingutshiki lobhanqa 1-1. Kodwa ke ngemklomelo iUganda yona isile 4 iZimbabwe 1, okutsho ukuthi iZimbabwe isiza khangela ukubana isizadlala le DRC. Ye, isikhathi sesidliwe ke uMangwe lathi sesisele nje lemzuzwana emlutshwana. Ye, singake hlukani ke nkosazana Dlamini, ungasipha nje elakho elokucina wazisa loZulu, usicebisa loZulu ekhaya ukuthi ye ngesikhathi lesi bengenzani.
Kunzima ukuthi nje bathe ukuthi into engayisho ukuthi siyabathandazela lathi sizazama ukuthi sibe sibaphosela khonke sikudobhayo. Futhi umumo wakhona enzima ngoba ngapha thine impilo ilula nxa ukhangela ngekhaya, ukuthi ngama abantu bekhaya abasekhaya yamaqhawe yamaqhawe. Engithi fithi lathi singaphandle, so ngathi singaba lo mbono ukuthi ngensuku ezilandela sigcine lathi sincedise ekhaya, sincedise ilizwe
lakithi. Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ukuba lawe kuhlelo, ube lobusuku obuhle.
Sami ngibongile.
Okay, bye bye.
Tisataenda kuna vamatapo kutinzwe mashoko awe kugumisira. Ikatimbona kuti vateereri vanyora pa Facebook page yedu vari kuti hanze na mai kana ndimuzvare Hilda Nkomo, hanze anze they must not use the scarf for footballers. Ndofunga kuti anezve mutambo wapera uyu uri mangange 1-1. Mapera aita mutambo, Uganda yane 4 points ndeiri pamusoro petable, koya Egypt ine 3 points. Koita mukoma Courtney Koti Mpemi, anzi maswera sei tadrawa neUganda, udzaiwo coach asatambise Musona next game aise mahach maonera awo panyaya dzemutambo ayo. Then Hilda Nkomo, so what is this caller talking about? The government is just abusing the nation totally. Ndo maonera avo. Tandiwe Gumbo, kunzi mashua loku okwe mali. Then mumwe mutereri anzi hurumende yambozama, asi zviri kuratidza kuti yakurirwa. Ko kuchingobvuma kuti njuga dzarema, ndimukoma Prosper Mwaramba. Vamatapo, takusvika kumagumo echirongwa chedu, mashoko enyu ekupedzisira.
Ya, mashoko angu ekupedzisira ndinongoti kune vatereri, chokwadi zvinhu zvakaoma. Kwatiri kuenda ndiko irima, hakuna anoziva kuti tiri kuenda kupi. Dai kuri kuti hurumende yagona kuterera vanhu kuti igone kuuya nemamezazi kwawo, isu hatisi kuti hurumende isagadzira isaita mamezazi anochinjisa zvinhu, asi kuti tiri kuti mamezures avari kuisa aya kana kuti mamezures avaisa aya haasiriwo, haatombobatsiri. Dambudziko ratinaro richatokura kudarika ranga riripo, nekuti hapana chavagadzirisa. Dambudziko richaramba riripo, saka tichazoona munguva inotevera kuti chadi. Hurumende haina chayagona kuita, haina kugadzirisa kwayaita. Ne this mutemo mutsva wavaisa iwona.
Thank you so much. Maita basa zikuru wa Matapo, Chris.
Yes, thank you so much, Mr. Albert Matapo, leader of the United Crusade for Achieving Democracy in Sweden. That's an opposition party. We also heard from Isabel Judith Dlamini, the chairperson of the Bradford community in the United Kingdom. Thank you so much. And all our listeners, the name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, jonga kande miri, tobatala mshirongwa, tunotevera, mwara zvakanaka.